sangano wezimbabwe rwaisina rais magwezawo nezuro vakanyorera waminista chirombo pamba yavakaendesa kwavari vachinyinyita zvikuru nechirongwa chiri kurongwa nehurumende chekuda kuputsira vanhu dzimba kunyanyanyanya kuchitungidzwa nekwaseke magweta edu anoudza vaminista chirombo kuti zvada kuita izvi zvingangosanganisa kodzero dzevanhu kazhinji kodzero dziri mubumbiro redu dzinotswana hapano kungodzingwa pavanogara pasina gwaro remutemo rinoti ngazviitwe izvi kana pasina pavatsvagawo pekutsika kubvisai apa muchanoenda pasa pakadai saka magweta edu audza vachombo kuti zvauda kuita izvi hazvisa mutemo zvinotyora kodzero dzevanhu kunyanyanya section 74 yebumbiro retsvairi
mavapa here vachombo nguva yekuti vange vapindura tsamba yenyu
tsamba yakaenda nezuro zuro chaiva chitatu ende vachombo wapirwa mumahours 72 hours kaa mazuva matatu kuti vakwanisonga vachipindura ine tsamba yemagwetai
tiri kunzwawo kuti muharare umu yanga iri bata murefu bata mupfupi vanhu vachimhanyiswa nemapurisa ekanzuru vachitorerwa zvinhu zvavanga vachitengesa zvanga zvichifamba sei
hongu vakomana nevasikana vezimbabwe lawyers union rights vanogara vari panzvimbo vanogara vari pasi tinogara tiri kuwana tazvoonawo zvichiitika nhasi masikati ano vasikana nevakomana vanotsvaga kurarama vanonzi muchirungu former traders vavaona vachitorerwa zvinhu zvavo zvavanga vachitengesa zvokuti vararame vamwe vachitosungwa vachiiswa mumatrakitarakita vamwe vachiiswa mumarori nevemapurisa ekanzuru